Vabereki vane nyota yekuti zvikoro dai zvavhurwa pawanikwa solution yecrisis iri muEducation. Tikutandura zvakanaka tichiita musoro pamwe chete nevabereki vatiri kusangana navo kuti zvoitwa sei kuti education sector yedu yawira mumadhaka isimudzirwe.
Ndedzipi nzvimbo dzamashanyira kusvika pari zvino?
Tanga tiri pachikomba East panonzi paMaware tichitaura nevabereki vanga varipo tiri paShamva. Kubvasvolani central tiri kupakandenga kubhuyera central tichitaura nevabereki, nyaya ingoripo ndeyekuti vari kututsumwa kuti education sector iyo yemuzimbabwe yanga imbori pamusorosoro yaparadzwa yaakumawere, inoda kuti isunungurwe. Asi vari kutiwo vakazvipira kuti kana tine urongwa sehwatinawo tiite muonera pamwe wekuti tikwanise kuisa puresha hurumende yedu kuti igadzirise education yedu idzokere pakare.
Kusvika pari zvino, pane zvatenderanwa here pakati pevarayiridzi nevabereki?
Vari kusunga chisungo chekuti zvikoro zvedu ngazingovhurwa chete kana hurumende yakwanisa kuteedzera kupa zvikoro mari inoita kuti zviteedzere zvakatarwa mumastandard operating procedure akagadzirwa nehurumende yemuna June 2020. Anosanganisira kuwanikwa kwepersonal protective equipment, kukwanisa kuita physical distancing muzvikoro, kukwanisa kuwanikwa mvura, masanitizer nezvimwewo. Ivo vari kuti vari kuita zvose zvavanogonawo sevabereki kuti vatsigire hurumende paurongwa uhwu, asi vanochema kuti havana chinobatika chekuti vanganyanyoise, vachitarisa kuti hurumende dai yaisa, nekuti nyaya yedenda yecovid-19 iri kuvhundutsa vabereki vese kuti vachityira kuti vakatumira vana vavo zvingadzose chirwere chaakudzoka kwavari nekune vamwe vanga vamboramba vakachengeteka panguva yakaoma kudai. Saka chavari kunyanyokurudzira kuti zvikoro zvese zvikwanise kuenderana nemastandard operating procedures akatarwa nehurumende. Vari kunyanyotsutsumwawo zvakare nenyaya yekuti vana vagarisa kudzimba vasingaende kuzvikoro.
Zvii zviri kupa kuti vasagadzikane mupfungwa vabereki apa?
Zvaakuita kuti vatye kuti dzimweni dzenguva vana vachatadza kudzokera kuchikoro zvachose, vamwe vachatibatira pamuviri, vamwe vari kuroorwa, vamwe vachiita zvemadhiragisi. Chinhu chiri kuvashungurudza zvakanyanya. Chavari kuchema nacho kuti dai paitwa chinoitwa nechimbi chimbi kuti vana ava vakwanise kuwana dzidzo. Zvinoenderana tichivaudzawo urongo hwatinahwo hwatiri kunyengerera hurumende kuti yakwanisa kuvhura zvikoro zvese remotely. Kunowanikwa maworksheets, kunowanikwa maradio lessons, kunenge kwawanikwa USSD codes epamafoni, kuwanikwa internet. Asi mwana wese ambowana kamwe kadzidzo kaanowana urongo hwekuvhura zvikoro huchiitwa. Ende vabereki vari kuwirana nesu panyaya iyi, vachikurudzira kuti dai taramba takadzvanya tichishingirira kuti hurumende inzwisise muono watinawo ungabatsire kusimudzira kwedzidzo yeZimbabwe.
Ko, nyaya yeurongwa hutsva wekuti vana vanodzidza sei huri kufamba sei?
Nyaya inyu curriculum yemacontinuous assessment learning activities raitagangaidzwa kuvabereki vakanyanyisa vakawandisa vari kuchema kuti zvoitwa sei ivo havana zvikwanisiro zvekuti vana vadzidze zviri kutarisirwa kunge vange vachiita maactivities acho, uyezve kuvana vekupuraimari vamwe vari kutarisirwa kunzi vaite makombiyuta nezvimwe, vachichemwawo kuti havana zvese kana magetsi kana makombiyuta acho. Zviri kutsinhirwawo nevarayiridzi vanotisha kumaruwa vari kuti hakunawo zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kuzadzikisa zvinotarisirwa nenyu curriculum zvakawanda, vachichemawo kuti dai hurumende yaita izwi redu revanhu ranzwikwa, hurumende yagadzirisa pakadaro, patozotsinhirawo tichiti dai paitwa ine education equalization fund.
Inoshanda sei?
Inotiunganidza zvose zvingadiwe kuti vana vese vadzidze muzvikoro. Homwe iyi ingawane mari ichibva kuupfumi hwedu, maminerals nezvimwe, kuenderana nezvakanga zvakumbirwa zvakatarwa nevanzi ramasanga komisheni nevamwe vavo vanzi ramasanga pavakafamba nevamwe vavo vachita tsvakurudzo dzenyaya yekuti tingaite sei kuti dzidzo yemuzimbabwe isimuke.